Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye ndau dzedu dzanhasi chishanu gumi guru 12/2018. Utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU wakasungwa nezuro hotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi. Zvinhu zvoramba zvakaoma munyika kunyangwe hazvo mutengo webond note neRTGS uchinzi watidzikirei. Sangano retajamuka rokurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mutsindo nemuvhuro richiti iyi ndiyo chete nzira yekuudza hurumende kuti yakundikana kugadzirisa zvinhu munyika. Vanofarira mitambo vowana chinovafadza mukupera kwesvondo sezvo kuine mitambo yetsiva pamwe nemitambo yenhabvu mumakwikwi eHarare Derby pamwe nemutambo weMawarriors nechikwata cheDemocratic Republic of Congo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzehupfumi, kushayikwa kwemishonga, kushayikwa kwezvinhu muzvitoro pamwe nekushayikwa kwemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.